Achitaura pamusangano waitwa nekomisheni muHarare, imwe nengo yekomisheni iyi amaine timusanu vati kana chirongwa chavari kuita pari zvino munyika yese chapera, vachatanga kunzwa humbo kubva kune veruzhinji munzvimbo dzakaitika gukura hundi.
Tabva kumaoutreach kwedu, tave kutanga kuchienda mumacommunities medu kuti tichinotanga kunyanya. Ndofunga tataura nenyaya yekuti gukura hundi ndo yatakasarudza seyatichatanga nayo muna 2019. Saka taakutanga kuchienda kumacommunities kuti tinoona kuti tinotanga sei, tinopinda sei, tichinoonani, tichinoitei. Saka tarisana nenyaya yegukura hundi.
Vati komisheni yavo iri kutora danho iri nekuti veruzhinji vakaratidza kuti vachavimba nekutenda basa rekomisheni iyi kana ikange yagadzirisa nyaya yegukura hundi.
Patakatenderera nenyika, gukura hundi ndo yakasarudzwa nevanhu kuti nyika ino ive netrust necommission, kuti ive zvine trust neprocess yatiri kuita. Takaona kuti tikatanga negukura hundi zvinoita kuti rimwe basa rese ratatarisana naro rikwanise kugadzirisika.
Asi mumwe apinda mumusangano uyu asina kuda kudomwa nezita aradza kusafara nenyaya yekuti pane vamwe vakaurawa pagukura hundi vave kutofukunurwa komisheni isina kuzivisa veruzhinji. Asi makomishina ENPRC ati komisheni yavo haisati yatanga kuita zvekufukunura makuva evakafa. Ati svondo rapfuura, komisheni iyi yakakokwa neimwe mhuri kucholocho kuti ipe uchapupu apo imwe mhuri yaichera makuva ehama dzavo dzakapondwa panguva yegukura hundi.
Isu sekomisheni takatanga kuita maoutreach and urongwa hwedu hwese hwekomisheni tichacommunicate. Zvemaexhumation sekomisheni hatisati tasvikako.
Zvinofungidzirwa kuti pane vanhu vanodarika zviuru makumi maviri vakaurawa panguva yegukura hundi kumatunhu eMatabeleland neMidlands. Amai Emerenzia Chitsaka vaudzawo komisheni kuti mabhizimisi avo anoparadzwa nguva yemhirizhonga uye iyi inyaya yavanoda kuti komisheni yavo igadzirise. Komishina Musanu vati kunyange hazvo komisheni yavo iri kutanga kunzwa humbo panyaya yegukura hundi, pane nyaya dzakawanda dzakabuda mumatunhu akasiyana-siyana dzichaongororwa nekomisheni yavo. Vati nyaya yegukura hundi yakabuda zvakanyanya kumatunhu eMidlands, Bulawayo, Matabeleland North neSouth uye kumatunhu eMashonaland East, Central neWest. Nyaya dziri kunetsa vanhu inyaya dzemhirizhonga panguva yesarudzo. Kwozoti kumanikaland vanhu veko havasi kufara nemafambisirwo akaitwa nyaya dzemangoda. Ukuwo kumasvingo vagari vachiti havasi kufara nenyaya yekuti vakabviswa munzvimbo dzavaigara kuti pavake madhamu akaita setokwe mukosi kana mamwe mabasa ebudiriro asi vasingapiwe muripo sezviri mubumbiro remutemo. Komisheni iyi yati ichaongorora nyaya idzi dzose nekutora matanho ose anodiwa akaita sekuti vakapara mhosva varipe kana kusungwa, uye vati vachashanda neveruzhinji panguva dzose. Komishina Godfrey Chada vati vanhu vakasununguka kupa humbo kukomisheni yavo uye pasi pemutemo imhosva kurambidza kana kuchidzira munhu anenge apa humbo kukomisheni yavo. Vati nekuda kwaizvozvo vese vachapa humbo kukomisheni iyi vachange vakachengetedzwa nemutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.